manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mangwana na kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi icho tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association anoti vachombo vakawanikwa vaine mari yakawanda.
Tapedzera nekukurudzira kuti izvi ngazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese, kwete chete vezvematongerwo enyika asi utungamiri hwese.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD unoti munyika munofanira kuitwa nhaurirano nemasangano ose kwete vezvematongerwo enyika chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti ichokwadi kuti gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakawanikwa vaine mari inosvika mamiriyoni 10 emadhora kumba kwavo. Blessing Zulu weStudio 7 avabata kuti tinzwe zviri kuitika.
Mapurisa anenge achitopiwa mari pachena kuti ichipfuura. Saka izvozvo kuti zviitike munyika zvine zvoradza kuti simba reutongi hapasisina. Vanhu vakachema nyaya yemaroadblocks, vachombo vachitojustifya, but vachombo vacho ndovari kuwanikwa vane ma 10 million muZimba. Saka kureva kuti mari yanga ichitorerwa vanhu yanga ichienda kumba kwachombo nevamwe vake ivavo vanga vashanda navo vanga vachi omesa musoro.
Vamatema Danda, saka nyaya yekuti vachombo vanga vaine mari inosvika 10 million icho kwadi?
Pari zvino icho kwadi kunze kwekuti kana yakangomuka yakawira avo mumba mavo sezvikuna yakungangoite mvura kudandopa inganzi hachisicho kwadi yakanaya, but as it is mari yakawanikwa mumba mavo 10 million nhamo iri muno muZimbabwe ndeyekuti iye nhasi vanhu mari iri kuiswa kurungoiswa nhamba mufoni yemunhu. Namba iyo kuti unoichinja pa Eco Cash upiwe cash, vamwe vanocharja 20%, vamwe 25%, vamwe votosvika pa 50% depending nekuti iwe uri kuratidza kuti uri kuda mari zvakadii and so forth. Saka nyika kana yasvika pakudaro inenge isingachatongeki, yaakungoita kuti wada, iyezvo mukatarisa mapurize ari kukwira zvekuti kreti yemazai yaakuita $8 US. Saka unoti kungararamike sei, tingati tiri kutongwa here? Ende izvozvo hazvisi kutarisiwa, chiri kungotaurwa day and night isuccession succession, vanhu vachitambura saizvozvo. Saka vanhu muZimbabwe
pamwe vamatema Danda vanhu varidawo kuziva kuti chii chaizvo chichazoitika, nekuti vamugabe vacho vari kungonzi vakachengetedzwa mauto acho kana achitaura anenge achingovati Your Excellence ndivo vanenge vachiri mutungamiri. Zvinonzi nevamwe zvaakutokonzera kuti vanhu vasaziva kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo.
Nyaya iripo ndeyekuti kana makatarisa, this is my personal opinion, kana makatarisa zera ravamugabe 93 voenda mu94, kana makatarisa zvanga zvoitiwa namai Mugabe neG40 Kabao, zvazvoratidza kuti vamugabe havasisina chavo chavanotora decision as an individual. Saka mauto zvaari kutaura ari kuti vachitarisa zera ravamugabe nekwavabva, vari kushaya chavanga vapomere asi kuti vanhu vakakomberedza vamugabe ndivo vakuitisa kuti vakutora advantage ye age and so forth. Saka nyaya iripo ndeyekuti, in my view, nyaya iripo ndeyekuti Mauto we agreed Mauto asi kuita take over, icho chondo chokwadi. Asi chavari kuita ndechekuti vabise zvigananda izvi pana vamugabe, then vamugabe vobvumirwa kutora decision vachiona constitutionally munhu anobiswa muofisi nezvikonzero zvakanyorwa. Zvoinda zvekumusangano, because musangano wacho wanga usisina chaungataure nemhaka yekuti mai Mugabe vachishanda neG40 ndo vangavoita zvavanoda neYouth League.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaShakespeare hamauswa vanoti Mauto ave kutotadzisa kuti munyika mugadzikane nenyaya yekuti havasi kutaura kuti vachaita sei nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakachengetedzwa kumba kwavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Havasi vose vanga vachiwirirana mukati meMauto ari pasi pavachiwenga. Kune mamwe mabharaki anogona kunge azviita nekuti vanga vachitya, vanga vasingadi kudeura ropa. Asi nyaya ikasabatwa zvakanaka, ikasataurwa zvine jekerere, zvinoita kuti vanhu vaone kwavari kuenda. Mauto achiri kuwana rutsigiro uye rwevanhu vachivapembedza kuti maita zvakanaka, nekuti vanhu vanga vachingoda chose chinogona kubvisa vamugabe. Asi vanhu veZimbabwe vari kuti kana vamugabe vabviswa, ngapachiva nechimbi chimbi yekuti vanhu vaone kuti zvaita sei. Munoona kuti kunyange pane vanhu vari kupawo ndingati uchapupu hwavo, vari kuti aiwa vamugabe vakatadza. Asi sekuti mukweguru wetu vari kungotiwo pachivanhu cheto, kana vazonyanyotarisiri kuti munhu wakataro ushungurudzwe. Saka chandingangoti ndechekuti kurudziro kurana vachiwenga zvinhu zvavo zvinotakirwa nechimbi chimbi, vachitarisirawo kuti kunyange patransition yavari kuda pane vamwe vanhu vanga vachiwirirana navamugabe vanotofanira kuregerera. Ndo imwe dhimandi tationa vamugabe vachada kuzova kuti vanhu vavakashanda navo vanana Jonathan Moyo vacharegerwa, nekuti vamugabe vanozivawo kuti mumauto imomo kune vamwe vanogona kunge vaine mhosva dzavo dzakakura kudarika dzakaitwa nana Jonathan Moyo. Dzana Jonathan Moyo mhosva zhinji ndedzekuti ehe vane corruption, asi mhosva zhinji ndeyekuti vanga vakubhloka munhu unodiwa nemauto anovava munangagwa. Saka ipapo panotoda kuti pange paine vanhu vanoziva nyaya dzenegotiation. Yandinofunga kuti negotiation experience inogona kunge isimo yakanyanya mukati meMauto. Saka zvaakuchidiwa kuti pange paine team inonegotieta isisisiri iri kungotungamirwa neMauto. Ndo dambudziko rapinda paZimbabwe, kuti kutya kwazadza vanhu. Vanhu veopposition munonzwa havasi kutaurawo kuti zvoitwa sei, veCivil Society havasi kutaura. Munhu wose ari kutya, nekuti Mauto kazhinji havanyanyoite zvekutaurirana nevanhu. Kana wada kusumudza musoro unongodisapia. Saka zvinhu izvozvo sadhaka neinternational community ndinoona zvichizokonzera kuti vafunge nyaya dzekuti voita sei. Tichanzwa pavachataura nhasi, asi ndinoona kuti nyaya yekuti vapindire inogona kunge iripo patembo iyoyo.
Asi Zimbabwe ingakwanise kurwisana nesadhaka here tichitarisa kutatarika kuri kuita ivo vechiuto ava nenyaya yekushaya mari?
Nyaya dzekushayiwa mari dzekuchiuto dzinonetsa kuti tinatodziti zveshuwa vanhu ava havana mari. Ngatirangarirei kuti vanhu vemauto ava vanhu vakanga vaine chikamu chekuita nekucherwa kwezvicherwa zvinokosha zvakafanana nemadiamond. Saka vemauto vanogona kunge vaine mari zhinji dzinogona kumbovatsigira, kumbovabatsira kwechinguva chidiki. Asi handioni kana pakange paita nyaya yekuti hondo yaakunyanyoenderera mberi sekunetsawo kwava kuchitika zvinhu muZimbabwe, ndinoona Zimbabwe inogona kuzotatsotatarika pakuti dzimwe nguva vanga vachisina kana atingati mapat ekushandisa kundege dzavo nezvimwe zvombo. Asi zvekuti vamborovawo hondo kana kwemasvondo matatu, vanogona kumboshingirira kurova hondo yavo.
Nyanzo munyadzo zvematengerwe enyika vaShakespeare hamauswa vari parunare kuLumumbashi kuZambia naBlessing Zulu Studio 7. Ngatinzweyo kubva kune imwe nyanzvi munyadzo zvematengerwe enyika vaMaxwell Saungweme avo vanoti danho remauto iri harina kunaka.
Kana mauto apindira munyaya dzematongerwe enyika, nyangwe tikazoita kana transitional order, tikazoita masarudzo, mafree and fair elections, vachazoramba futi vachizviona vaine kodzero yekupindira munyaya dzematongerwe enyika. Izva paya toti pachirungu ya president isina kunaka. Saka izvozvi zviri kunetsa. Taakunzwawo Sadik ichiti yakuda kuita musangano kutaura pamusoro peZimbabwe. Saka zvinhu zvacho hazvina kunyatsotarisika zvakanaka. Chinonyanyorwadza ndechekuti oso vamugabe vanga vagarisa, hapana paZimbabwe dzanga dzichati vamugabe varambe varipo, asi hapana aitarisira kuti mauto angazotora masimba. Saka ndoyatinoti situation yatinoti yanga iri catch 22 kumaZimbabwe. Ende zvora zvaizvi mauto kutora vaakaita masimba, kutora kuda vachida kusapota vamunangagwa rinova faction imwe chete yemuzanu PF, hazvinei nekuti vanhu vari kuda demokrasi kana mukutonga kweruzhinji muZimbabwe, asi kutonga kwefaction 1 yezanu PF. Saka maonero atingaita tingati zvakanaka kuti vamugabe vaenda, asi maendero acho izvi maendere kuti mauto apindira achida kusapota one faction hazvina kumira zvakanaka izvozvo.
Asi nemamiriro aita zvino aya pangagadziriswa sei apa?
Ini semaonere angu zvaifanira kunga zvichiitwa ndezvekuti panoitwa iyo hurumende yatinoti transitional order, transitional authority, inenge iine vanhu vakasiyana siyana vemapato ese ari muZimbabwe kwema NGO, inenge ichisupervisewa nayo na SADC nana AU kana UN. Yaiswa ya then ikuu yaitwa hii inofanira kunga ichibva yapera ipapo transitional authority yotora masimba yogadzirisa mutemo wenyika, kugadzirisa mutemo especially pane zvekuita nemaelection.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme vari parunare kuNigeria naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD unoti uri kukurudzira utungamiri hwemauto kuti hupe mukana kumapoka ose ari munyika mukutsvaga waro wekugadzirisa matambudziko emunyika. Tabata mumwe vatungamiri vari muCOD, Dr. Simba Makoni.
Ine masoko maviri kana kuti matatu atiri kuda kuti nyika itambire. Ekutanga nderekungoona kuti vakomana ava pane zvavaita, vaita vachiteedzera bumbiro remutemo wenyika nemirau yenyika. Zvinhu zvakakosha kuti zvese zvatinoita tizviite tiri mumutemo. Wazviita murunyararo hakuna bongozozo, vari kuchengetedza upenyu hwevanhu nezvivakwa zvenyika. Chinhu chakakosha ichocho. Vari kuzvipira kuti izvi vaitira kubatsira kuti nyika iwane kugadzirisa matambudziko ari kunetsa vanhu. Chinhu chakanakawo zvakare mukana watatichitsvaga. Tapedzisira nekukurudzira kuti izvi ngazviitwe mumushandira pamwe hweutungamiri hwenyika yese, kwete chete vezvematongerwo enyika, asi utungamiri hwese takabatana tiine chinangwa chekupedza matambudziko enyika. Ndoo masoko atiri kuda kuti tipire kunyika iwayo. Tapedzisira zvakare nekuzvipira kuti isu utungamiri hweko tinoda kushanda nevamwe vese kugadzirisa zviri kunetsa nyika. Chinove chisungo chedu kubva kutanga kwatakaita mubatanidzwa weCOVID.
Aseka Dr. Makoni, kune vamwewo vari kuti mauto atanga mutambo usingagare uchitambirwa pasi rose, nekuti zvavatotanga kudai vanogona kuzvidzokorora kune hurumende chero inenge yazouya ichibviswa pamasimba.
Ichokwadi ndidziyo iripo jonga. Ndosaka tiri kusimbaradza kuti ivo zvavaita nezvese zvichateera zvinofanira kuitwa zviri
mumwe vatungamiri vemapato ari mubatanidzwa weCOD, Dr. Simba Makoni, vari parunare neStudio 7. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, tichiti musaenda kure, munzwe zvimwe zvirongwa zveStudio 7.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Amavuko zehlobo olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesine mhla ka 16 lwezi 2017 ngupracticus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sina njengabesifazana khangelele ukubona we want to see the entrepreneurs elizweni kodwa ke ilidesibhinyaa ile process yakho nomele lenziwe ngakhona. We have the constitution omele siyilandele.
Abalela amalungelo abesifazana bathi kabemukeli ngenjabulo ukuhluthunwa kombuso ngabakubutho. Futhi-ke abakhokheli benhlanganiso zokholo lwesikrestu bathi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ngokuphangisa ozaphiwa intambo zombuso libutho. Inhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi kayivumelani lokuhluthunwa kombuso libutho. Lezi ndaba lezinye ngokugcweleyo. Abalela amalungelo abesifazane bathi kabemukeli ngenjabulo ukuhluthunwa kombuso ngabakubutho ngezizathu ezithile ezigoqela ukwesabela ukuqhubeka kokuncindezelwa lokubandlululwa kwabesifazana endabeni zokulondolozwa kokuthula lezomvikela elizweni. Ukuhlaziya imibono yabesifazana sixoxele nkosazana Sam Khumalo owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women in Leadership and Development.
Sina njengabesifazana khangelele ukubona we want to see leadership renewal elizweni kodwa ke leadership renewal ile process yakho nomele lenziwe ngakhona. We have the constitution omele siyilandele. Lapho ngicabangela khona ukuthi i-process leli nxa isenza umbutho asoze sicinise sicabangele ukuthi amabutho ethu asethathe iside le-political party and yethu thina sikhangelele ukuthi amabutho abeke esebenza lama-political parties wonke esebenza lo zulu wonke achiya-ke le ndaba ezingabe zilokwenza kwama-political parties. Kodwa ke sikhangelele ukuthi iZimbabwe ibe le leadership renewal sibone abakhokheli abatsha bengena ezihlaleni njalo like sikubona kusenzakala kwamanye amazwe.
Abanye yibo abakhala ngokuthi laba abebutho yizisebenzi zikahulumende zingenelanani endabeni zomdeni ukuxotshana kukamsekeli kamongameli ebandleni leZANU-PF. Ikanti ke abanye bayakwamukela besithi engxenye bangasikhiphela umbuso lo osuhlale kakhulu esihlalweni.
Ye, khona vele nxa ukuthi abantu sebedubekile isikhathi eside basuka nje besibethaba nxa sebebona umuntu okade bakhathaza kangaka izulu. Kodwa ususo wakhona lakha ngisaying ukuthi kumele siqakathekise ukuthi ususwa njani ukwenzela ukuthi kusasa kungabi iqiniso esiyehabit ukuthi nxa umkhokheli singamfuni siyabiza amabutho samkhiphi. Akumelanga kube
lina njengabesifazane libona lizanxuswa na embusweni kumbe kunkulumo zona lezi ezokuthi umbuso usukwe ezandleni zalabo abakhona kathi esusiwa kumunye umbuso.
Mina lapho ngihlupho khona ukuthi ukusizakala umnqondiro ayibonanga amabutho ekhuluma njengoba umnqondiro wayenaye enguye owalwa impi labo indawo bengazange basuke ukuthi bamxhase endaweni. Into yakhonokho ngibona sengazathi umama bazatshiwa vele ngoba nasimbone ngalilei yabobaba and sikhanyelele vele ukuthi kwakusenzakali ngezikhathi zempi and ukuthi alo kuthe umbuso welizeuthethwe omama baphathe kanjani i-decision making ngibone ngani angiboni kusenzakala and futhi sithathe futhi okwayenzakala before inclusive government laba abathathwayo ukuthi kwababe yibo kuze kufike lapho ngakhokuthi kube le government ye-inclusive government angibona omama bebebiza nxa bekhona bazayebebiziwe ngibone ngani babebiza nje ukuthi basifungubale ukuthi pha umama bebekhona nje kodwa kube ngabuya ngokuthi bezofaka nje ayilingathatha serious.
libona ngani engxenye bazanxusa njengoba benxusile unkosikazi Mjuru.
Unkosikazi Mjuru kubizwa kwakhe. Ngokulalela kwami ama-veterans ekhuluma izolo, besithi bona bafuna ukuthi kubiselwe ibiselwe lapho yayikhona khona ngo-2014. Sembona sengazathi kulabanye labantu abaxotshwayo abaxotshwa noMjuru ababona sengazathi labo kusukulithuba lokuthi babiselwe ngaphakathi. Sombona sengazathi ukubuza kwaMjuru aphana kuyabe sesayiza bazabuyela njani bona bamjima Mjuru phandle. Nxa bebuyela back to back period kuthi uMjuru la kumele bambizele. UMjuru kambe kungabe kumoya abaphambili kube kuyifocus ukuthi bafuna kuba inclusive or because they are taking advantage lapha lathi sekumele ukuthi singene and ukuthi sijima Mjuru phandle akwenza. So yikho ukubona kwami kodwa ukuthi ngibona sengazathi ba-serious ngakho lokhu ukuthi uthi uMjuru aphatheke kule nkulumo ningani ngiyakuthandabuza lokho.
Unkosazana Sam Khumalo ngolela amalungelo abesifazane owenhlanganiso eye Women in Leadership Development sixoxe laye ekobulawayo ecingweni. Inhlanganiso ezimela amasonto esiKristu achiyeneyo zithi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ozaphiwa intambo zombuso libutho kulandela ukuhluthuna kwalo umbuso kuhulumende weZANU-PF izolo. Inhlanganiso lezi zibalisa eZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, leUCASIDA. Si umtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume umfundisi umnumzana Angliston Sibanda yenake othi kuqakathekile ukuthi kubunjwe uhulumende lo ukuze aqalise ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
Akufuni ukuthi umbuso amasotsha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube le traditional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ixolisana, kube noxolelwano, kube lo kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuphule ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ekhethweni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebenzi buselake bona bodwa. Kuza-isolate njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, sibe ney'nkinga zethu zile wesi kulalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenza lamasotsha ukukhipha uMgabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esikukhangeleleyo. Ma kungenzakala sikhathi uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-stake. Sikhangele ukubona abantu abanjengobaba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabo-Prime Minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba yingxenye yalo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho elikuqhuketheyo. Okokuqala sibe nokuthula, kulungiselele ukhetho. So sikhale ukuthi wonke umuntu nje abe involved, one or the other, i-civil society la, inhlangano zezimele zodwa lapha abamabandla, sibe nengxenye kulo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu esiyijabulelayo sonke.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumfundisi uxoxe lapho lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi elizweni lonke eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi lanxa bekhona abajabulela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngoba lokhu kulakho kudala udubo olukhulu elizweni. Untungameli Nkomo uphinde njalo waxhuma unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Kuyasivamba-vamba akusihambi kakuhle ukuthi ibutho kube yilo elikhokhela leyi inguquko.
Lithembise ibutho ukubuyisela eZimbabwe endleleni lenkululeko elokuphumelela njalo. Ukungaba kulinika ithemba yini njengezisebenzi lokhu lanxa nje lingavumelani lokuhluthuna kwalo umbuso?
Sesikubonile kwezinye indawo ukuthi nxa ke umuntu engenile ke kuba nzima ukuthi bekuchiye, kodwa besikukhangelile sibili ukuthi nxa bengakuyenza njengaba kutshoyo ngamalanga alandelayo sibone sebevisela ke embusweni oyesevilieni, hayi yabona abantu bangakujabulela. Asikwazi ukuthi ke li-operation ke izathatha isikhathi esingakanani.
Umbuso wesivilieni elikhuluma ngawo njengezisebenzi likhangelela ukuthi kube ngubani obusayo, kube lo manyano kuqhutshekelwe phambili njani khonapho?
Kungani nje kuyahlupha ke lapho ngokuthi sile sinqumo selizwe, isinqumo selizwe yiso kufaneleke silandelwe. Siyatsho ke ukuthi nxa umkhokheli welizwe engasekho kufanele kwenziwe njani, yikho ke esikukhangele ukuthi kulandelwe. So asikwazi ukuthi nxa beqeda ke umsebenzi wabo bazasitshiya silo mkhokheli welizwe yini, kumbe bazasitshiya singelaye. Bangasitshiya ke singelaye, khangele ukuthi ke i-constitution yelizwe ilandelwe ukuthi ubuya njani ke umkhokheli welizwe. Yikho esikukhangelele ukuthi kulandelwe. Indaba yomanyano ivele ihlezi isixaka njengezisebenzi. Asondaba esayithandayo belidlulileyo azange sikujabulele okwakusenzakala ngendaba yomanyano. Azange kubanjwe ngendlela eyiyo. Asikwazi okwamanje ukuthi nxa abantu bekhuluma ngomanyano bakhuluma ngawuphi umanyano. Bese kukhangelele ngumanyano ama-political parties wonke akhona angabambi intambo zombuso. Sikhangelele umanyano onjengoka-1979. Sikhangelele i-transitional period authority ekhokhelwa ngabantu abangasoze bebe yiwo abazaba abasikhokhelayo phambili.
Lo ke bekungumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi, umanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Wathi ngithathe leli thuba lokuthi ngibulise esilawo lapha abasilandelayo ababukeleyo lapho si live streamer ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yeFacebook. Kulomandla Mkhwananzi umne wethu ngithe ngikubonile khona lapha ngahle ngakuthinta ngocingo ukuthi sikhulume. Sizamleta akhulumeke emoyeni khona lapha ekhuluma ngomumo owenzakalayo ngaseZimbabwe. Njengoba silinika inhlelo lezi ngamahola wonke okwensuku ezimbili ezedluleyo, sikhangela ukuthi intambo zombuso sesezandleni zabakubutho. Kulo Chris Ngwenya, Oris Ngwenya, yena uthi viva Zimbabwe Army, viva phambili, mkhipheni umgabe. Umaxwell Makanda wenake uthi yena, when he uses the army, ISADC keep quiet. Asifuni ISADC ukuthi ingenele. URobert Lebogangi Legoma Ngwenya, la yukona Patricia Nathane Moyonkati, Mapro Malandela, ngizabala njalo ngesikhathi esilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubekele phambili. Belilalele kuhlelo oluqakathekileyo luphathelane lomumo okhona okwamanje eZimbabwe ngemva kokukhitshwa kukahulumende kaMugabe embusweni libutho. Lolu hlelo yi-special edition. Asihlanganeni njalo kumahola alandelayo. Oliver Lelisayo, Mopraxedes Jerebaya.